zvina kumira mushe mumarondera nenharaunda yakakomberedza marondera yemashiki province. Tiri kuitira ndechekuti hakuna vanhu vakanyatsokohwa zvakakwana kuti vanhu vese vawane vachiwana chikafu munharaunda yedu. Saka dambudziko riripo nderekuti hakuna chikafu, chishoma shoma chaizvo.
Tichitarisa imomo mumarondera mudhorobha umu, zvii zviri kunyanya kuti zvinhu zvibva zvaita manyama mire nerongo kudai? Chii chiri kunetsa?
Mitengo yezvinhu yakakwira, saka vanhu havana mari. Mari dzinotambira vanhu hadzikwane kuti dzichenge dzinge dzichinga chikafu. Uyezve vanorima vacho havasi kurima zvakakwana, so tave nedambudziko rekuti vanhu havana mari. Varimi vacho havasikwanisi kunge vachiunza chikafu kuna vaGMB kuitira kuti chikafu chiwande. Saka titori nedambudziko hombe. Iyo nhau yekuti vanhu havana mari ndo nyaya yanetsa muno muZimbabwe, ende yatiafesa isusu kunongo kumarondera nenzvimbo yakakomberedza marondera yese.
Ko, nyaya dzemabasa dzakamirawo sei pari zvino?
Mabasa hakuna, mabasa hakuna zvamuchose, hakuna mabasa nekuti makambani mazhinji yemarondera ari kutovhara. Ari kuvhara nenhau yekuti ikonomi yedu yakaipa, haina kumira mushe. Saka vanhu vazhinji vaakutovhara nekubuda kunze kwenyika kuti zvinhu zvivafambire. Saka tine dambudziko hombe ipapo.
Kune vanobatsirawo nechikafu here vari kumbouya imo mudhorobha remarondera?
Ya, variko zvavo aid agency vedzimwe nyika vanobatsirawo ndizvozvo, asi havana kunyanya kuwanda chaizvo. Ndo dambudziko ratinaro, vashoma. Ende kuti vasidze marondera nenharaunda yako mza marondera zvinonetsa nekuti kakawanda. Mudhorobha pamwe tiri nani mbichana, but kumamisho emarondera uku hakuna kumira mushe.